bato rectrical sirinoti nengo dzaro mbiri dzinoti amai ana chuma pamwe nava Ben Mumanyi vakarova zvakaipisisa nevatsigiri veZANPF pakupera kwesvondo kuchatswedzi uye vamwe vatsigiri vavo vakadzingirirwa vachitsvaga rutsigiro nezviro pazvikoro zvekwaMatizha. Amai chuma vanoti vakarohwa apo vakaonekwa vakapfeka hembe yeTCC.
Bunga shoko, kanditakanisa ndakaona mugarisani wedu wemunzvimbo mu32 akavakazvinga kundikumura hembe pamwiri wangu nevamwe vake vakandikurura ndikasara ndiri munhu asina kupfeka. Ndakarohwa zvokuresa asi wandakambairohwa.
VaMumanyi vanoti vakatemwa nezvitinha pazvitoro zvepachatswedz. Vaviri ava vanoti vakamhanya nyaya iyi kumapurisa ekuchatswedz asi vakavarohwa vasati vasungwa. Vari kumirira TCC musarudzo iyi vaFM Murudu vatoita kuti vatsigiri vavo vari kurohwa vamwe vatotiza misha yavo.
Mota dzachona dziri kufamba dzidzingirira kana kutoti atosvika kunzvimbo yari kukambeni vanhu vanofanira kutomanya vari mberi kwemota vamwe vari kumashure kwemota achivashidzira zvisingaiti. Saka nokudaro tsika yakatogwa kunana Gutu South uko yekuti vanhu vanokambeni nokurohwa vanhu.
Imwe nhengo yeTCC kwaGutu valoedi fudze vatiwo kuGutu West kwaberekera ingwe.
Chokwadi chiri kuitika muGutu West kuona kuti mhirizhonga iri kuindirira mberi vatsigiri vemusangano weTCC vachishungurudzwa vachirohwa nevanhu veZANPF masapotas veZANPF. Zvinoratidza kuti chiri nemuriro wayo haisiyani nawo.
Vakidza vakazvimirira vaMartin Mudzinga vanoti vatsigiri vavo vari kutenderwa kana vabva kumisangano yavo vachityidzirwa nerufu.
Kuti Western ari kuvhundusirwa wena iyaiyaiyaiya vari kupromiswa vanzi kune operation yekuzovavhundusira kutanga mangwana abati vari kuvhundusirwa chaizvo. Sarudzo haingabudi zvakanaka nokuti kana vanhu vachivhundusirwa vachishaya tichitadza kana kuita mamiting hatina maitiro okuti tingazoona sarudzo ingava free and fair.
Hatina kukwanisa kubata vari kumirira ZANPF musarudzo iyi vaJohn Paradza sezvo vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba mbozha dzatavatumira. Asi mutauriri weZANPF mumasvingo vapetukai chiwewe varamba izvi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga.
Isu sebato riri kutonga reZANPF hatikurudziri mhirizhonga. Purezidendi wedu baba vaMunangagwa vanotikurudzira kuti tiite sarudzo murunyararo pasina kurwisana nevemapato anopikisa.
Mutauriri wemapurisa munyika vaponya tivati havasati vanzwa nezvenyaya iyi nekuti vanga vasati vasvika muhofisi yavo sezvo vanga vane misangano negurukota ravo. Vati tizokona asi vanga vasingadairi nhare yavo.
Tiripo mbiri mboka meeting kwaminista ndiani hamusana anomboenda kuhofisi ndiani ndifonesa 13 minutes handitoriko kuhofisi.
Vari kukwidza musarudzo dzebyelection iyi vanoti vamurudu weTCC vaparadza veZANPF varudzo rukurwa veNational Constitutional Assembly kana kuti NCA navamudzingwa avo vari kukwidza vakazvimiririra. Sarudzo iyi iri kuitwa nekuti vaChristopher Mutonhori Rhodzi vanova murume wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodzi vakataya mukupera kwachikumi mutsaona yemotokari iyo yakaonekwa nevamwe sekunge yaive nechekuita nezvematongero enyika mushure mekunge vapesana nevamwe bato ravo reZANPF zvakazoita kuti varambidze kukuvidza musarudzo dzekutsvaga vaizomirira ZANPF musarudzo iyi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.